manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechitatu, gunyana 8, 2021. Makatirira ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Ndau timakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzepasi rose dzacherechedza zuva reInternational Literacy Day nhasi. Hurumende inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuitira kuti upenyu hwevashandi vayo huve nani. Asi vashandi vanoti upenyu hwavo hwava hwekutamburira kubva zvavamiswa kutambiriswa mihoro yemari yekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzepasi rose dzacherechedza zuva reInternational Literacy Day panguva iyo dzidzo iri kuvhiringidzwa nedenda reCOVID-19. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Zuva ranhasi nderekurangarira kukosha kwakaita kugona kunyora nekuverenga. Asi zuva iri racherechedzwa nhasi pasi rose rakatarisana nedenda reCOVID-19 iro riri kuvhiringa dzidzo munyika dzakawanda. Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRosten Mutapa vati denda reCOVID-19 riri kutadzisa vana vakawanda kuti vadzidze sezvo zvikoro zviri kuvharwa nguva dzakawanda uye vabereki vasina mari dzekuti vana vavo vashandise pamadande mutande.
Asi dambudziko ratinaro senyika nderekuti tine dzimwe nzvimbo dzisina masaisai ekuti chero vana vakada kudzidza vachishandisa ruzivo rwamazuva ano renhare mbozha kana zvemakombiyuta pane nzvimbo dzisingabati masaisai uyezve tine rimwe dambudziko rokuti kunzvimbo dzacho dzimwe dzese dzatingataure kuti masaisai ariko tinoona kuti zvinodhura chaizvo kuti midziyo yatingakwanisa kushandisa zvakafanana nenhare mbozha zvakafanana nezvivhitivhiti kana maredhiyo.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo dambudziko reCOVID-19 riri kutadzisa kuti vana vatange chikoro vave nezera rinodiwa uye vamwe vachitorega chikoro sezvakaita vamwe miriyoni imwe chete kubva gore rapera.
Asi dambudziko reCOVID-19 rakonzera kuti vana vatadze kutoenda kubva kuECD. Vamwe vakanzi vaenda kuECD yavo vasina kuenda, vachangonzi vava kugrade 1 vachaenderera mberi kuita grade 2 vasina kudzidza zvakare. Patinoguma tasvikanzie kuti vana vamwe vanenge vachinzongova vasvika grade 3 asi vasati vava vechitare nenyaya yeCOVID-19. Vamwewo zvakare vachatoshaya mukana zvachose wekuwana dzidzo vosvika pakudrop out nenyaya yeimpact yeCOVID-19. Tichiona almost a million learners in dropped out in 2020 and more are still dropping out.
Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti kudzidza kubudikidza nepamaredhiyo hazvishande sezvo vana vasina zvikwanisiro zvikuru vana vekumaruwa.
Kana takatarisa chero zvekupanzi vana vanodzidza online kana maradio lessons uchaona kuti dzimwe nguva panenge pari kutoitwa maradio lessons vana vanenge vachitotamba bhora vari panze. COVID-19 yatonyanya tadzisa vana kuti vave vanozogona kuverenga nokunyora nokutodzidza chaiko pachako.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dule vanoti nyaya yechirwere cheCOVID-19 haisi iyo iri kutadzisa kuti vana vasadzidze sezvo vana vari kudzidza mudzimwe nyika munguva ino yeCOVID-19.
Kuti ngati COVID ndiyo yatadzisa vana kudzidza, asi kune dzimwe nyika vanga vachidzidza nekuti vaunyanzvi mune nyaya dzekubatana pamasaisai uri pamusorosoro.
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hurumende iri kuedza zvikuru kupa mukana wekudzidza kuvana kuburikidza nekudzidza pamadande mutande pamwe nemaredio.
Isusu tinoti inclusive education inotaurakuti hapana mudzidzi watinosiya kumashure. Ndo naizvozvo ndosaka yakaita yatinoti kubirizira yamunoti digital divide tichiidzora kumashure. Sezvamunoona tiri kuisa maonline lessons akawanda kumaruwa kuitira kuti vamwe vaya vabatewo dzidzo remhando yepamusorosoro nyangwe vari kumaruwa ikoko.
Zuva reInternational Literacy Day rakatanga kucherechedzwa mugore ra1966 uye mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti Literacy for a Human Centered Recovery Narrowing the Digital Divide. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kutari zvashandi muzvinafundo po mavhima varamba kuti pane dambudziko remari dzemihoro dziri kutambiriswa vashandi vachiti hurumende yaita zvose zvainokwanisa kuti vatambire mari dziri nani. Vamavhima vashora zvikuru rimwe sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vachiti riri kushandiswa sembato nevekunze kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vashandi vakawanda vari kuchema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa hadzisi kukwana uye vamwe vatotanga kuramwa mabasa. Varairidzi vachangotanga basa vari kutambiriswa mari inosvika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 RTGS. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti haro mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi mana nechimwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemashanu kana kuti 41,235 RTGS pamwedzi kuti ikwanise kurarama zvakanaka. Tabata vamavhima kuti tinzwe zvizere.
Kuma organizations akaita sana ARTUZ vazulu hazvina basa kuti hurumende yadii yaita zvakadii yawedzera mari zvakadii. Ivo chavo chavanoda kugara vachingopopota vachiwana mari dzemadhona.
Sei muchidaro muzvinafundo mavhima nekuti ivo vari kuti chavo chete kumirira kodzero dzevarairidzi zvikuru vekumaruwa.
Vanhu vane membership iyoyo yekuma 150 to 300 vanowanepi mari dzekutenga mota dzavanofamba nadzo? Isu tinoziva kuti vari kupiwa mari nemainternational donors kuti vapopote semapopotero avanoita iyayo. Hazvina kunaka, hazvivakinyika izvozvo. Tine vana vari kuda kuenda kuchikoro. Hurumende iri kuita zvese zvainogona kuti vana varambe vachifunda, asi ivo vanoita basa rekuvhongodza mutu kuseva kwaakaguta.
Asi kana pane misangano yamuri kuitawo here nevashandi zvikuru ivo varairidzava nekuti tiri kuona kuti vamwe vacho vakuramwa mabasa kunyange hazvo vebazi redzidzo vari kuti vari kuramwa mabasa zvikamu makumi matatu kubva muzana ivo masangano evarairidzi achiti vakawanda ndo vasiri kutoenda kumabasa.
Iko zvino vazulu hapana misangano yakarongwa. Rangarirai kuti muna July takawedzera macivil servants ese mari yakanga iri pakati pe 45% kusvika pa 50%. Musangano unoramba uripo uchitaura nezvekuhora nemama conditions evashandi vehurumende weNJNC National Joint Negotiating Council uchasangana nenguva yavakatarirana kuti vazosangana. Asi hapana crisis panyaya yemari dzinotambiriswa vashandi.
Kose muri kuti hapana dambudziko ivo vamwe vashandi vachiti mari yacho haisi kukwana?
Iko zvino vashandi vava kutambira mari dzinosvika pama 30,000 iriyo minimum kumaticha. Saka hurumende ine zvakaita zvakawanda gorerino rega urumende yawedzera mihoro yemazivo 7 anosanganisira maticha nezvikamu zvinoita 70%. Saka hatisi mucrisis
asika vePTUZ neatuzi vari kuti hazvina kumira zvakanaka.
Kune vatinoziva vanogara vachikurudzira vamaticha kuti ngaarege kuenda kubasa. Idzo ishiri dzine muririri wadzo.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari paRunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira tinorerekera, tabatawo munyori musangano reAtuz vaRobson Chere.
Hatitambiri mashoko ari kutaurwa nehurumende kuti tinoda kuzama kufadzawo kunze. Isu sangano redu reAmalgamated Royal Tears Union of Zimbabwe rinomirira dzidzo dzewana, dzidzo yemunyika. Tichitarisa kunyanya dzidzo yevarombo, dzidzo isina selection yekuti uyu murombo kana kuti uyu mupfumi, dzidzo yakaenderana. Saka isu tiri kutoona kuti hurumende yedu ndo iri kuoparata sezvikwasungata zveIMF, nekuti zvese zvainenge ichida kuita kuda kuzama kufadza IMF isingafadzi macitizens ayo kunyanya panyaya yedzidzo.
Dambudziko remariri ringagadziriswa sei chaizvo vachere?
Isu sevashandi tiri kuti hatisi kuda kuwedzerwa mari. Izvi tagara tinozvitaura hurumende yedu kuti vashandi hatisi kuda kuwedzerwa mari. Chatiri kuda kuti hurumende yedu izadzikise chibvumirano chemuhoro yataitambira kuna 2018 October zvinhu zvichidzoka kumashure inova $520. Ndo mari inotikwanira iyoyo. Saka tiri kuti hurumende yedu ngaizadzise nyaya yemihoro yedu yataitambira kumashure, kwete kuti tuda kuwedzerwa mari. Saka hurumende isade kuhwanda nekuti iri kuchinja kutama cost of living.
Sei muri kuti zviri kuitwa nehurumende hazvisi kubatsira?
Hakuna kuchinja kuri kuita, nekuti tikatarisa mihoro iri kupiwa varayiri dziko zvozvi irikungoramba iri pasi pepoverty data line. Saka haisi kuzokwana zvikwanisiro zvinoita kuti mushandi ange achirarama.
Munyori mukuru muri musangano rinomirira varayiridzi reAtuz vaRobson Chere vachitaura vari paRunare muHarare. Darere High Court mubulawayo raendesa mberi kunzwikwa kwechikumbiro chechimbi-chimbi chakaitwa nemumwe mudzidzi chekuti dare iri rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Nokutula Moyo vati chikumbiro ichi chichanzwikwa nemusi wechishanu svondo rinouya. Izvi zvinoteera kukwira kudare nechikumbiro chechimbi-chimbi kwakaita mumwe mudzidzi atisingagoni kudoma nezita sezvo asati abvezera uyo ari kumirirwa nambuya vake amai Senzeni Nyati kuti dare reHigh Court rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Chikumbiro ichi chinodoma masangano anomirira varayiridzi mashanu anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Chinodomawo Public Service Commission nemakurukota ezvedzidzo yepasi, mari uye mabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe remagweta ari kumirira masangano evarayiridzi vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti Justice Moyo vaendesa nyaya iyi mberi vakatiwo vakakwidza chikumbiro ichi kudare vabhadhare mari dzine chekuita nekunzwikwa kwaitwa nyaya iyi nhasi sezvo vange vasina kuendesa magwaro ose kune vose vakadomwa panyaya iyi sezvakafanira pamutemo wematare.
Magweta akamirira masangano evadzidzisi karatidza kushushikana nenyaya yokuti magweta agogonyati vanouya kudare zvechimbi-chimbi vasina kugadzirisa zvinhu zvavo mapepa avo asiri mugwara. Nokudaro takumbira kuti dare riratidze kurwadziwa kwedu nemufaro kuti tinomhanyiswa vamwe takakuuharari kuya kubulawayo kuti tizoita nyaya iyoyi tosvika vanhu vasina kugadzirira.
Gweta riri kumirira akakwidza chikumbiro ichi kudare vaBrighton Ndove vabvuma kuti kunzwika kwenyaya iyi kwaendeswa mberi vachitiwo vachagadzirisa zvinodiwa kugadziriswa sezvataurwa nedare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vachamirira zvinobuda mudare asi maonero avo ndeyekuti ikodzero yavo sevashandi kuti varwire kuwana muhoro wakafanira.
Matare anoti ombudzi kwa here? Tino
vave nengo ya kareba varaivizi vachinetsana nehurumende vachiti vanoda kuwana muhuru wemadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana pamwedzi inove mari yavaiwana hurumende isati yachinja uremu hwemari yemuno asi hurumende inoti haikwanisi kupa varaivizi mari yakawanda kudai. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana yemusengi.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana rine makumi maviri nevashanu kana kuti 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu nevatatu kana kuti 4503 uko vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 125,796. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nemazana matanhatu ane makumi masere nemumwe kana kuti 2,750,681. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken pamwe negurukota rinoona nezvekunze kweGermany vaHeiko Maas vari kuita hurukuro nechikwata chemadzisawira enyika idzi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAfghanistan. Hurukuro idzi dzinosanganisira urongwa hwekuona kuti rubatsiro rwaramba ruchipiwa munyika iyi zvichitevera kubvutwa masimba kwakaitwa nechikwata cheTaliban. Vasati vaenda kuGermany vaBlinken vakasimbaradza mashoko avo vari mukata vachiti America nemadzisawira ayo iri kuudza chikwata cheTaliban kuti chiremekedze mashoko acho ekusiya vanhu vane magwaro ekufambisa vachibuda munyika iyi kana vachida kuita izvi. Vakuru vakuru vehurumende muKenya vanoti chirwere cheCOVID-19 chasiya vakawanda vechidiki vasina mabasa vachiswera vari mumugwagwa vamwe vacho vachipara mhosva. Senzira yekuderedza dambudziko iri, masangano anobatsira ari kubatsira vana vasina pekugara nezvirongwa zvemitambo senzira yekuti vasapare mhosva. Zimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuramba zvichisangana nezviminga mpinyi zvakasiyana-siyana zvikuru sei munguva ino yeCOVID-19 zvichitevera matano akatorwa nenyika dzose dzepasi rino ekudzika mitemo yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Matano aya akakanganisawo dzimwe nzira dzekurarama kweveruzhinji. Asi izvi handizvo zvakaitika kuna mufundisi Richard Moyo avo vari muPretoria muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanoti vakawana nguva yekutsikisa mimhanzi panguva iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namufundisi Moyo kuti tinzwe zvizere.
Ndinotenda baba Kandemiri nekubvunza kwenyu bvunze yakanaka. Mufundisi Moyo zvimwe zvinhu zvavanoita mufundisi Moyo vanoshanda. Vanotomukawo vachienda kubasa Monday to Friday. Kana vachinge vabva kubasa mufundisi Moyo sedzimwe nguva vanochitaisa nenzira dzakasiyana-siyana vadzoka vanenge vachienda kuchechi kundonamata. Minamati vanenge vachiita pazuva roga roga. Ndo zvimwe zvatinenge tichiita izvozvo nekuu tauro ni wanawaka siyana siyana uturu mafonu kwa batsira hapo na hapo tunasimu za tukono zaka wanda zilinga chitika mkatime vano shora na hapo chwa kuruzia chwa nyaranza tunasimu za tuli kamkwazino ingwazino yu masakandozu na nita njirimuna anushanda nishita futi zineba salamari
chinona uti nguwa ya tirino ingwa ye COVID-19 murukula ramasei mu South Africa ya mamo chinona uti ingwe nyika zangazi chii nesuka ni denda hivi
shora mamo katime nyika ini South Africa tukutana nangu tenda mngari nangu tenda mwari zukuru nukutuma anotia zakanaka tisataona zedu kure makano kure miwakopenyo tinorama zakanaka Jehova anotitira zakanaka saka zinjiri kufambika zakanaka asitatama nedambu ziko tishitarisa ku South Africa kunoku nima miru ima COVID-19 zinjiri kuno zinjiri nishuwa ninzire kanaka malevo sumumu panwaningi wa shimukao Washindo shanda wa mwashitingi seo zunzavo wa mwashita zaka sena siyana. Chiriza siri mabonabu azizi jinji azinuzi ningi zaka na kasata wuna kurema kana kushata kwe sinu. Tiku kurarama kwa tini itakuno.
Kupanya ye COVID-19 hapa muruku itasei.
Zazimu kwa ino ye COVID-19 ezishua uti ilikuwa ya wani wakati wande zaka yangisa zaka azinuzi no wadza. Chona ama zaka wanda ziparara zaka zuzi tulungu sakuna njiwofa maari kutumari. Lea kaba sila wani waka kaba tunga mirira uifutisi. Ni wanu, vave wanu wanu nzwa kumda kundo vayi wa mavaksini sisa njunga ista wata atigo nukuti wanu wama nikiziki asuti wanu daiva kando vayi wa mavaksini nukuti kuno kuzinu ziri simbo munu muna nukula ngotura phone yake vati pa whatsappu vatu jai pa namba yipu vayatu kubunza passport namba yako kana ID namba yako utopuwa dirundu vayi wa sakati huku zoto wanu waiti shakafana yezo shakakosa
chiruku zgo kuti mfundi simoyo makatiki sa nziyombiri Mungati uzoba msoro pe nziyo zenyizi.
Chana ndimbe nziyo mbirizi. Ina uze kuti pane radio ye South Africa SABC kubeze FM. Nemisha mara laripo anunzi Big Joe. Munu anubata ava mshaka naka singa saruzi. Uyifuti ni radio kubeze FM radio ya kanaka zumunguwa chino yudanu wako. Chita ura nishona edu. Saka zunza kakito ndimbe nukutenda ruburu wako. Nukuimba futi nziyo yechipiri ya daka imbira futi huzi wabu uichindevele chepa uchukumpu malanga ili nziyo yechis galaxy dopa kava na wizozo
zii jamuru kuimba neza zo mnziyo zenyuizi
zandiru kuimba neza zo mnziyo ii yukutanga ino nzi idumo laka big joe ni nzi ishtu ino nzi lochani sava sabandevele sava sama chis galaxy Ndozo ndiru kimbana ajo ili na uyu kutenda kubata kuita mshamarari uyu basarake pa kushanda kwake kose niruzi ushinde vele uyu futi ni timu yabo saka ndiita kuti ndibuli tisongo
Manga magara muri munyaze mimanzi here mfundisi moyo
ini andisi munhu agara ari munezve mumanzi zvemumanzi izvi hatizvizivi kutotanga kudoimba kutoenda kustudio asi tarisiro yandiri kutarisira nayo inauye kuti zvandapinda nekuimba ndinotarisira kuti kana zvikafuma zvakanaka ndingagona kuzova nemasongo ezvechitendero anopisa achaimba nelanguage yedishona nechindevere chesouth africa sezvo ndine opportunity paradio iyi yekuze FM zvakanyanya ndiri munhu anozikwana zvakanyanya paradio iyoyo
Avo vanga vari mufundisi Richard Moyo vari parunare mu Pretoria South Africa na Junga Kandemiri ku Studio 7. Bato MDC Alliance rinoti ririkwigwidza musarudzo dzirikutarisirwa muna 2023 kunyange hazvo hurumende ikatadza kuvandidza mitemo yesarudzo. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare munyora anoona nezvesarudzo muMDC Alliance vaIan Makone vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo asi vacharamba vachisunda kuti nyika iite sarudzo dzejekerere.
Isusu hatinamboti hatine maelections ayo. Policy yedu yekuti tine maelections asi tine masteps tine zvinhanho zvatiri kutora. Kutuwa kutuwa chinyika edini ivefa chinano chekuti tinungo temu gakaba chetu tunuwa kutiti inde mkusa ruzana pasina anuzo tutuma pasina anuzo adadirwa nekuti tikaenda zinzi sanga zakate manya mamire norongo saizu kutusuma kwekwe kutange kuripo stini Ndika hatuna kusiri kulipo, zora kutuwe nyika edu haina chiniro. Kana nyika echinge isina chiniro, haina kuzurusikigiro rwainu kwa nisika kuwana.
Vama kone vatiwo shakana kira nyika kutite sarudzo dzakachena dzisina bopoto muna 2023 kuitira budiriro yenyika. Vama kone vatiwo vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekushaikwa kwezvitupa vachiti vanoda kuti zvitupa zvipiwirwe vanhu kumisha inogara vazhinji.
Ne vazhinji vagare munyika muno zvizvarwa zvemunyika muno. Basina maaijiza. Mwana ava, gaone maaijiza. Tine wano, wakudu, wakafika nekukura hundi. Wakudu kana hama za wazi, zikano ziri kuti. Kutuwaisi soza uti mtina anondipa umbu wakudu, ngeleo muna ujiani. Zese shudu nishikajizu.
Nyanji munezwe matongeru wenyika, ama isbongi ile mkijima, vati vanotsigirana nedano ratorwa ne MDC Alliance vachiti hurumende inoenderera mberi nesarudzo zvisinei nekuti MDC Alliance iri kukwikwidza here kana kuti kwete.
Inoenderera mberi nema elections iwayo whether MDC or other parties dzirimo or not. Actually iyo zvandinoona zvinogona kuitika ndezvekuti vanongoenderera mberi nokuti kune mapolitical parties like Arim Poland ongonzi vaparticipate. So once there was democracy, nekuti maparties akawanda akadi akaparticipate. Saka ndinoona zviri correct kuti MDC Alliance ienderere mberi nechei nekupinda maelections.
Amai mugijima vakurudzirawo hurumende kuti kana zvitupa zviriko zvichinetsa idzokere kuchinyakare uko kwaipiwa zvitupa zvebepa.
Ngavape maIDs saipiwa kudhara yemapepa ayaya. Hapana zvitumishini zvinodiwa zvakawanda. Pane mushini kana pasina mushini repepa rinogona kupiwa. Ngavape vanhu maIDs epepa.
Vaowendliwayo vanoshanda nesangano replatform for youth development vatiwo mapato anopikisa akadai seMDC Alliance anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekuona kuti vanhu vawana zvitupa.
Hurumende yedu inotozviziva kuti kumamisha vanhu vakavanonotorera zvitupa kure asi havasati vatomboita kuti kuve neanonzi mamobile registration centers kuti vafambe havazviiti izvozvo. Saka iwo sebato reMDC Alliance rinofanira kutsvaga nzira yadzirikwanisa kuitawo kuti vanhu vavo varegiste.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chamabharani wenyika vaHenry Machiri pamwe negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nezvenyaya yekunetsa kwezvitupa. Hurumende yava nemakore ichitatarika kuwanisa vanhu magwaro ekuzvarwa zvitupa nemagwaro ekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvonguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyika dzepasi rino dzacherechedza zuva reInternational Literacy Day nhasi. Hurumende inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuitira kuti upenyu hwevashandi vayo huve nani. Asi vashandi vanoti upenyu hwavo hwava hwekutamburira kubva zvamisa hurumende kuvatambirisa mihoro nemari yekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze tisingebele.